Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nasi, uri musi wechitatu, chikunguru 11, 2018. Makateerera kustudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa nestudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. African Union inoti vaongorori vai vesarudzo vacharamba vari muZimbabwe panopera sarudzo kusvika musi wa 15 yamavhuvhu kuona urongwa hwekuerengwa kwemavhoti uye kuyananisa kana paita mutauro.
Zvinokanganisa isusu, especially vana vakazvarirwa muno mumatebelelend tiri mashona. Zvinotikanganisa pakuti nyaya yegukura hundi will always come forward. Painounzwa paya paya, isusu hatina mhinduro nekuti pazvakaitwa tanga tisipo.
Vamwe vechidiki vanoti kuti nyika ive neramangwana rakanaka, zvakakosha kuti nyaya yegukura hundi igadziriswe.
Chekutanga kungotenda kuti gungano rinoratipa nguva yekuti tive tinotaura nezvaMorgan Tsvangirai.
Muchakabvu Morgan Tsvangirai vorangarirwa kuSouth Africa.
Kutanga kukunda kwayakatanga kuitaka nemahwenera vari kuitaka nemaplayers avakatakura vambana naMbappe, aiwa varagidza kuti aiwa inyanzvi dzebhora zvekutoti izvo zvichatongosara kuti vatore mukombe.
Chikwata cheFrance chapinda mufinari ye2018 World Cup kuRussia mushure mekurova Belgium. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reAfrican Union rinoti vaongorori varo vesarudzo vacharamba vari muZimbabwe panopera sarudzo kusvika musi wa 15 nyamavhuvhu kuona urongwa hwekuverengwa kwemavhoti uye kuyananisa kana paita vamwe vasina kufara nenyaya yesarudzo dzacho. Sangano iri rinotiwo riri kuzoongorora zvakasimba sarudzo dzemuZimbabwe dziri kuitwa musi wa 30 mwedzi uno. Mumashoko kuvatori venhau nezuro, sangano iri rakati rakatotumira chimwe chikwata chevaongorori vesarudzo kare mushure mekukokwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Sangano iri rinotiwo nyaya yekuita sarudzo dzakachena idonzvo guru rinounza budiriro muAfrica. AU yakatumira zvikwata zvevanhu vakati wandei kuZimbabwe. Chimwe chikwata chevanhu vashanu chakabatsira ZEC neunyanzvi munyaya dzesarudzo uye chakatanga kuita basa musi wa 15 mwedzi wapera chikapedza musi wa 8 mwedzi uno. Panewo chimwe chikwata chiri muZimbabwe chine vanhu 10 nevana chakasvikawo svondo rapera. Vanhu 10 pachikwata ichi vanenge vari munyika kusvika musi wa 15 mwedzi unouya. Sarudzo dzemuZimbabwe dzirikuratidza kuti dzichanetsa sezvo vanopikisa vari kuti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa sarudzo nesangano reZEC. Nhasi vanopikisa ava vachitungamirwa neMDC Alliance vanenge vachiratidzira muHarare kuti ZEC iunze shanduko munyaya dzesarudzo. Angola nekune rimwe divi iri kutungamirawo chikwata cheSADC uye nhasi iri kutumirawo vamwe vaongorori vesarudzo kuZimbabwe.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Vamwe vechidiki vanoti kuti nyika ive neramangwana rakanaka, zvakakosha kuti nyaya yegukura hundi igadziriswe. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Pfungwa idzi dzakabuda pamusangano wekuzeya zvingaitwa nevechidiki vari kuda kuvema kanzura nevamiriri veparamende kuti nyika ibudirire wakaitwa muBulawayo nezuro. Nyaya yegukura hundi ndeimwe yakataurwa nezvayo zvikuru pamusangano uyu, vamwe vechidiki vachiti inofanirwa kugadziriswa zvachose kuitira kuti nyika ive neramangwana rakanaka kana kuchitariswa kugarisana zvakanaka kwemarudzi akasiyana-siyana munyika. Mumwe wechidiki aive pamusangano uyu, muzvare Caroline Beta, vakati semunhu werudzi rwechishona akazvarwa nekukurira muBulawayo anoona zvakakosha kuti nyaya igadziriswe nekukasika kuti pasazove nekurwisana pakati pemarudzi munyika.
Zvino kanganisa isusu, especially vana vakazvarirwa muno mumatebelelands tiri mashona. Zvinotikanganisa pakuti nyaya yegukura hundi will always come forward. Painounzwa paya paya, isusu hatina mhinduro nekuti pazvakaitwa tanga tisipo. Satichikumbira kuti vanoziva zvakaitika. Dai vauya vagara pasi vanhu vataurirana.
Va Prince Nube vebato remtwaka zi Republic Party avo vari kuda kuvekanzura muward 8 muvulawayo vakatiwo zvakakosha kuti vakuru vakuru vezanu PF nehurumende vabude pachena panyaya iyi uye vakumbire ruregerero kuti nyika igokwanisa kunyatsove nekubatana nerunyararo rwechokwadi.
Nyaya kukuraundi inofanira kuti ivo vaita kukuraundi yacho vauye kuvanhu vataurisane nevanhu especially kumatebeleland kuti vawane ruregerero. But aizopere yakataro inofanira kuenda mberi kuti justice iitiwe.
Vakunashe Muchemwa avo vari kukwikwidza kuve mumiriri weBulawayo South pasi peMDC Alliance vakatsinhirawo izvi vachiti kusagadziriswa kwenyaya iyi ndiko kuri kuita kuti vanhu vakawanda mumatunhu eMatebeleland vaone sevari kusarurwa. VaMuchemwa vakati nyaya yekuendeswa kwemasimba kumatunhu yakakosha zvikuru vachiti inobatsira kusimudzira upfumi hwematunhu aya neupenyu hwevanhu vemo. Izo zvakatsinhirwawo na Winston Mutulisi Ncube avo vari kukwikwidza vakazvimirira kuve mumiriri weUmguza mudare reparamende.
Kana tikaimplementa nyaya yacho yedevolution inogona kutibatsira zvikuru mumaareas edu watinobva. Inogadzira problem yekushaya mabasa, even maresources in maconstituencies in different areas. Tinogona kugadzira kuti vanhu vawane zvinhu zvakavakodzera mumaconstituencies avo.
Panyaya dzidzo nezveutano vechidiki vakabvumirana kuti hurumende inofanirwa kukoshesa dzidzo neutano nekupa mari yakawanda kumapazi aya kwete kune vechiuto kana kuhofisi yemutungamiri wenyika. VaParliament Mlingo avo vari kuda kuvekanzura kuEmakandeni pasi pebato rezapu vakati hapana mwana wechikoro anofanirwa kudzingwa chikoro nekuda kwekutadza kubhadharirwa mari. VaMuchemwa vakatsigirawo izvi vachiti MDC Alliance ine chinangwa chekuti ikakunda musarudzo ikave iyo inotungamira hurumende, vadzidzi vekuprimary vanenge vasingabhadhare mari uyewo vadzidzi vekuzvikoro zvepamusoro vanenge vachibatsirwa nemari yekuti vaenderere mberi nedzidzo.
Pamanifesto yedu tinoti vana vanofanira kuwana free primary education, voona zvefree tertiary education vachidopiwa magrants nehurumende.
Imwe nengo yesangano revechidiki reVictories Yangqoba Trust muzvare Esther Zita vakati vanotarisira kuti vechidiki vachakwanisa kukunda musarudzo kuti vave vamiriri veparamende vachabatsira kugadzirisa matambudziko akatarisana nemadzimai nevanasikana kunyanya munyaya dzeutano.
Nyaya yehealth yakakoshesa zvikuru, especially isusu vanhukadzi. Vana vechikoro vanoshayiwa mapedzi chero kuchipatara. We are giving birth, they need money. Mari yacho hatigoni kuti tiraise, kuti tibhadhare. Vanokuudzai kuti kwatova free, but free yacho manje hakukanyi kuti free, cause pane zvimwe zvinhu zvakawanda zvinotengwa ende zvinhu zvacho zvinodhura.
Musangano wanezuro wakarongwa nesangano reVictories Yangqoba Trust kuti vechidiki vapane mazano pamusoro pekupedza matambudziko avakatarisana nawo uye akatarisanawo neruzhinji rwevanhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust rinoti harisi kugutsikana nevamwe vevanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru muguta reHarare sezvo vazhinji vavo vasina ruzivo rwemafambisirwo emabasa ekanzuru. Mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti sevagari vari kunyunyuta kuti vamwe vevanhu vari kuda kukwikwidza zvakare musarudzo idzi uye vakanga vari mukanzuru kwemakore gumi adarika pasina zvavakaitira vagari, asi vave kuda zvakare kusarudzwa imwe temu yemakore mashanu kuti vawane zvavo nzvimbo dzekuvakira dzimba pamwe nemari. Vashumba vanoti chimwe chiri kunyunyutwa nevagari ndechekuti vamwe vacho havana chikoro chakadzika, izvo zvinoizoita kuti vashandiswe nevashandi vekanzuru mukuita zveuori. Asi vanoti chinofadza ndechekuti mukati imomo mevari kukwidza mune vamwewo vane chido chekushandira kanzuru nevanhu. Katidzwe hurukuro yaitwa navashumba naJonga Kandemiri weStudio 7.
Sesangano reHarare Residence Trust tine kushushikana kukuru pamusoro pemhando yevanhu vazhinji vari kuda kuita makanzura wakunyanya wachibva kumapato ezvematongerwo enyika. Tiri kuona kuti makanselers mamwe akanga aripo asina zvaakaita kwematemu mairi avanga vari muhofisi. Vari kukwikwidza zvakare kuda temu yechitatu yemakore mashanu kusvikira 2023. Saka tiri kuona kuti nzvimbo idzodzo zhinji kuri kunyanya kuitwa hori, kuri kunyanya kuitwa chandingati chizivano pakati pevari kukwikwidza semakansela iwavo nevatungamiri vemapato avo. Saka patiri kumbosangana nemakandidheti aya, chinhu chikuru chiri kunyanya kutisuwisa ndechekuti vari kuda kukwikwidza vazhinji vacho havana ruzivo rwelocal government.
Saka munotarisira kuti munhu apinda aine ruzivo rwakadi vashumba, nekuti vamwe vanogona kuti aiwa ndozodzidza ndapo pabasa?
Iri harizi basa rekudzidzira. Kuita kansela harizi full time job, icommunity work. Zvinoreva kuti kana achipinda ari kupinda akazvipira kumiririra kugadzirwa kwemitemo nekuunza budiriro mucommunity, nekuona kuti vashandi vekanzuru vari kushanda nemazvo sezvisungo zvinenge zvaitwa nekanzuru. Asi kuona kwedu kwatiri kuita ndekwekuti vazhinji vavo vari kupinda vari kutsvaga mabasa, zvekuti nyaya yekuda kubatsira kushandira vanhu haisi kuzonyatsa kubuda. Saka kwatiri isusu tiri kutarisa kuti kana tichiti mukanzela akadzidza, tiri kuti aiwa ngaawewoka akasvika form 4, ngaawe ane maolevels anokwanawo mashanuka sezviri kungoitwa muindastiri, kuti anofanirwa kunge achigona kunyora nekuerenga.
Imiwo pamuri kumboita misangano sevagari, zvii zvamuri kutaurirawo vanhu vachanovhota ivava?
Tine misangano yatiri kuita yemacandidate debates. Apo tiri kusanganisa wamiririri wemapato akasiyana, kusanganisira makandidati akazvimirira achida kuita makanselers. Tiri kuwazivisa kuti vagari havasiri kutsvaga zita rebato, vagari vari kutsvaga chimiro nehunhu wekandidati neruzivo rwayo nemagonere ake kutaura nyaya dzevanhu, kunzwisisa matambudziko evanhu, uyewo nekunzwisisa kuti mukanzuro munomboshanda sei.
Avo vanga vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reSouthern African Liaison Office nezuro rakaita musangano wekurangarira mutungamiri weMDC wekutanga muJacob Morgan Tsvangirai paurongwa wakaitirwa muPretoria kuSouth Africa. More Blessing Munjoma anoti panyaya inotevera.
Vanhu vangangosvika zana vakaungana muPretoria vachirangarira mabasa akaitwa navatsvangirai munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nekodzero dzavanhu. Vatsvangirai vakarumbidzwa semunhu aive akashinga, ane rudo uye anoremekedza muonero wakasiyana-siyana. Vachitaura pamusangano uyu, murwiri wekodzero dzavanhukadzi amai Priscilla Misiya Irambwi Mushonga vakati kunyange hazvo vakange vasingawirirani mune zvimwe zvinhu navatsvangirai muChakabvu, munhu aive neremekedzo uye vakadzidza zvakawanda kubva kuna vatsvangirai.
Chekutanga kungotenda kuti gungano rinoratipa nguva yekuti tive tinotaura nezvamogen tsvangirai, hatina kunatsowana nguva yekuti tinatsomuchema, tichinatsofunga chaizvo chaizvo kuti murume uyu akaite zviri muupenyu. Taedza kudzokera shure kuti tiongorore kuti akabvepi. Tikabata-bata nyaya yekuti uyu munhu akanga abva munyaya dzevashandi. Zvinonyaya kurwadza ndezvekuti inhoroondo isisa nyaya yekutaurwa nezvazvo. Vazhinji vakutaura nezvamogeni tsvangirai havazivi vakatanga naye panyaya dzevashandi. tikabata bata zvakare nyaya dzekuti munhu akasimudzira nyaya yeZimbabwe. Zimbabwe haina mbobvira yakurukurwa nenzira yakakurukurwa nayo panguva yaMorgan Tsvangirai. Vazhinji vedu takafamba naye tinoona vakuru vakuru venyika vanana Tony Blair, vanana Gordon Brown, vanana Obama, vanana Angela Merkel. Zvinova zvisina mbobvira zvaitika kune mumwe munhu anga ari mutungamiri weopposition. Saka zvinongoratidza ukuru hwakaita munhu hongu munhu wese anokanganisa. Asi chimwe chihombe chaangainacho ndechekuti haazi munhu wekuti anga achiti akakanganisirana newe. Haana hurukuro yaanozoita newe.
Amai misi hairambi mushonga vakati kusawirirana pakati penhengo dzeMDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe neMDCT inotungamirirwa nava Nelson Chamisa kuchagadziriswa mushure mesarudzo.
Chikuru ndechekuti vamwe vedu tataurirana kuti kana maelections apera vaka vanoziva nhoroondo yekwatakatangira vanofanira kuti tisangane zvakare. Hazvina mhosva kuti uri kupi yezvino.
Mutauriri wavachamisa vankululeko Sibanda vakarumbidzawo vatsvangirai nekudoma kwavo vachamisa semumwe wevateredzeri vemutungamiriri weMDCT. Vasibanda vakati vatsvangirai vakaona kuti vachamisa munhu ane ruzivo kwete munyaya dzezvematongerwo enyika chete asi nemunyaya dzakasiyana siyana.
Dr. Richard Morgan Tsvangirai vanga vari munhu aida nyika uye President Nelson Chamisa ndivo vanenge vakasarudzwa kana vakadzidziswa navatsvangirai kuti aiwa mozotora vanhu ava, mozotora pati inomuenda nayo mberi nokuti nyika inoda kubudirira. Tinodaro nekuti tinotarisa kuti vapresident Chamisa vane chii chaicho chaicho chinoita kuti vave ndivo vakakodzera kuendera mberi nelegacy yavapresident MT. Vapresident MT vakaziziva kuti nyika yedu inoda munhu anoziva kumhanya mhanya, anoziva zvetechnology, munhu ane hungwaro.
Muumiriri weMDCT South Africa vaAmos Moyo vakatiwo chirongwa chekurangarira vatsvangirai chichazenge chichiitwa gore rega rega.
Morgan was another father of Zimbabwe. Anga chirespectwa nemunhu wese.
Chirongwa chekurangarira vatsvangirai chakatsigirwa nemuzinda weNorway muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Munjoma.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Sangano rembatanidzwa wenyika dzemuAfrica reAfrican Union gore rapera rakatara nhasi sezuva rekuti nyika dzose dziri mugungano iri dzicherechedze urongwa hwekurwisa uori kana kuti Anti-Corruption Day. Nyaya yeuori muAfrica inonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi ndiyo yapa kuti pasave nebudiriro munyika dzakawanda. Ongororo yakaitwa neAfrican Union muna 2002 yakaratidza kuti Africa inorasikirwa nemari inosvika mabhiriyoni zana nemakumi mashanu gore rega rega. Sangano rinoona nezveuori reTransparency International rinoti panyika dzinoonekwa sedzine uori hwakanyanya pasi rino, Somalia neSouth Sudan ndidzo dziri pamusoro-soro. Asi panyika dzinobata zvakanaka nyaya dzeuori, New Zealand neDenmark ndidzo dziri nani. MuZimbabwe, masangano akazvimirira oga ari kutarisirwa kuita zvirongwa zvakasiyana-siyana nhasi. vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muTransparency International Zimbabwe vatashinga Zamba vanoti vachaita zvirongwa zvakati wandei kucherechedza zuva iri, kusanganisa kuenda kumisha yevazhinji uye kubudawo padzinepfenyuro. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 navaZamba.
Dambudziko ratora Africa, ratora maeconomies emuAfrica, radonedza maeconomies emuAfrica inhau yecorruption. Africa ine tingati potential yekuti maeconomies ayo kana kuti upfumi hwawo husimukire, bati chirwere chaita kuti zvese izvozvo uchizviroto izvozvo zvisaite come true kana zvisauye kumaoko edu inhau yecorruption. Saka vatungamiriri venyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe vakaita musoro pamwe chete vakati kwete, isusu ngatichitore gore rino rose riite gore rekurwisa uori, asi July zuva ranhasi 11 July rive zuva riri specific kana kuti zuva rinonongedzera kucelebratewa kana kupembererwa kwekurwiswa kweuori muAfrica muno.
Imimi nesangano renyu muchaita chinyi pazuva ranhasi?
Zuva ranhasi isu tichaita roadshow pamachipisa. Donzo redu riri rekuti tida kudzidzisa vanhu nezvezuva iri, uye tida kuti tisimbise kuti vanhu vaone kuti hurumende dzemuAfrica dzinewo yatinoti pachirungu ya commitment mukurwisa uori. Tiri kuda kuti vanhu from the grassroots, sinzi tinenge tine radio, tichange tine Radio Zimbabwe nhasi tichibroadcast live kuti munhu ari kuchimani mani, munhu ari kwaRusiti, munhu ari kwaMutare, munhu ari kuwatsomba, ari kuBulawayo, Lupane, akwanise kuziya nekucherechedza kuti nhasi 11 July izuva rakakosha. Izuva rekuti umwe naumwe atore chidanho chakakosha chekuti ini handidi kubvisa chioko muhomwe, ini handidi kurara nemurume wemunhu kuti ndiwane basa, ini handidi kupa mupurisa mari, ini handidi kubhadhara kumaservices akaita sekutora passport ndichiita zvekunzvenga nzvenga kana muchienda nehweferi. Ndoda kuita zvinhu zvakajeka zvatinoti pachirungu zviri transparent.
Saka pazuva ranhasi munenge muchidei?
Tichabata vanhu vemazera ose, mavhenda vanenge vachitengesa, vechikuru, vechidiki, madzimai vemabhizinesis, nokuti ndokazhinji vari kunyanya kusangana nedambudziko reuori zvakanyanya. Saka zvatichaita tichange tichiti nemapromotional materials edu tiri ipapo, Radio Zimbabwe ichibroadcast live tiri ipapo, tichibvunza namubvunzo kuti marudzi nemarudzi ecorruption ari kuitika muZimbabwe ndeapi, nekuti corruption yacho sometimes yatova tsika yagara muropa ravanhu, yatsika nemararamiro evanhu. Saka havachaoni semhosva kuita choko muhomwe, havachaoni sechinhu chakaipa kuita choko muhomwe. Saka tichapa mukana nhasi uno neroadshow yatiri kuita pamachipisa kuti munhu umwe namumwe azive kuti uori hwakaipira chii uye ndohwadzikisira budiriro yenyika ino.
Pana mamwe masangano amuri kushanda nawo here?
Tina masangano akati kuti atiri kushanda nawo. Tine masangano anoti Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association, VCEA, tine ana VSET mavenda, tine Zimbabwe Coalition on Debt and Development, tine ZimRights, tine Women Student Association, vose vakanga vari pano nhasi vachipawo masolidarity messages avo kuti vanoona sei kunhau dzeuori.
Ko hurumende irimowo here muchirongwa chenyu?
Hurumende irimo muchirongwa chedu because isu tiise organization tinoshandawo nehurumende, tinoshanda neparlamendi, tinoshanda neZimbabwe Anti-Corruption Commission, tinoshandawo neMinistry of Justice because makesi mazhinji atinowana kunoko tinoaripeya ikoko after tava palegal advice. Tine grupu kana kuti department remagweta kuno kuTransparency International Zimbabwe rinongoona bedzi kuadvisa une makesi anenge ari macorruption related cases. Saka tinozoripeya kuMinistry of Justice, mambo tinoaripeya kuZimbabwe Anti-Corruption Commission.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muTransparency International Zimbabwe vatashinga Zamba vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo. Chikwata cheFrance chapinda mufinari ye 2018 World Cup iri kuitwa kuRussia mushure mekurwa Belgium 1-0. Mutori wedu nhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chibodzwa chakabva kuna Sabeo Umtiti zvikwata zviri izvi zvichangobva kuzorore maranjisi chakapinza France mufinari ye 2018 World Cup iyo iri kunesvondo. France yave kusangana nechikwata chakunda pane imwe semifinari iri kunhasi manheru pakati peEngland neCroatia. Muteveri weHighlanders Vasipelani Maposa vanoti kukunda kwakaita France mumutambo mukuru uyu kunoratidza kuti chikwata ichi chakasimba zvokwanisa kutora mukombe mukuru uyu.
France kuhwina iko yaita zvikuratidza kuti mutambo uyu wanga uri final. France ndiyo ichatotora, ndiyo inofanira kunge ichitotora mukombe.
Muongorori wemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura vanoti hapana aitarisira kuti France ingasvike mufinari vachiwedzera ivo kuti payave apa yave kunotora mukombe.
Kutanga kukunda kwayakatanga kuita ka nemawinera vari kuita ka nemaplayers avakatakura vamfana naMbappe aiwa varagidza kuti aiwa inyanzvi dzebhora zvokutoti izvo zvichatongozara kuti vatore mukombe uyu.
Asi kunyange hazvo France yakakunda mumutambo uyu ivo pachavo vanobvuma kuti izvi hazvina kuuya nyore sezvo Belgium yakarwisa semvumba. Belgium yacho ingadai yakakundawo mumutambo uyu dai vakashandisa mikana yakawandisa yavakawana, asi panzvimbo yekurovera mabara mugedhe yaida kuita bhora rekufamba naro mumambure. Aka kanga kave kechipiri munhoroondo yeBelgium kusvika masemifinari eWorld Cup, asi iyi yave nhoroondo sezvo France yave kutarisira finari uyezve nekutora mukombe weWorld Cup wayo wechipiri mushure mekumboita izvi muna 1998. Mumutambo uriko na 8 PM nhasi weCroatia neEngland, Croatia iri kutarisira kuna Luka Modric kuti ikunde England. Croatia ine vamwe vatambi vanotambira zvikwata zvine mukurumbira zvinoti Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Liverpool, Juventus, Inter Milan ne AC Milan. Ukuo England iri kutarisira kuna Harry Kane kuti ipinde mufinari nesondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
And this is what I'm my day. My dish is the only girl who I really want. You the good can walk up with Arisa Unos way. Unos way. Banumutin Zenza, Simoyo Muti, Ashimo Zenza. I'm a Roman Nagatoi dan Zenza. I'm a Zenza. You know it and you go Zenza.
Hanzi mukadzi harambiro kuroya. Hanongo rambiro upambe. As long as she's faithful and lovely. I know mumbunza ndiyani. Oh now yanzenza cause she's sexy. Or maybe you don't like her she's fancy. That's why makumudza ubenzi. Yangwa di benzi ndirangu. Please let her talk as she wanna. Dress as she wanna. Yangwa akafamba dress her like Rihanna. Let her smoke marijuana. Drink kokiana.
Amarume nakato idanzenza iyo yo.
Na it's kinda funny matinzenza. I see kwandira to the ega from 9 to 5 and the mubati can the mundima.
Na ko kambon zenza kuba kuna execute avatashka kumagumo ichirongwa chedu sezongwa iria pera regaiti mbotari samsure na ozakare. African Union inoti vaongorori vayo vesarudzo vacharamba vari muZimbabwe panopera sarudzo kusvika musi wa 15 nyamavhuvhu kuona urongwa hwekuverengwa kwemavhoti uye kuyananisa kana paita mutauro. vamwe vechidiki vanoti kuti nyika ive neramangwana rakanaka zvakakosha kuti nyaya yeguku raundi igadziriswe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndichiti muswere zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.